Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, October 5th, 2016. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we're talking about the shortage of cash in Zimbabwe's banks as diaspora remittances have reportedly gone down.
Diaspora remittances are now the second largest source of liquidity in the country after exports, reaching a US$830 million in the first half of 2016.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back. Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium frequencies and on 12080 and 15775 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 o'clock p.m.
And remember to call us at 001-202-619-2077 so that we call you back and you join the show.
Thanks again for joining us, and you are listening to Studio 7 Live Talk Diaspora Forum. And this evening, we are talking about the shortage of cash in banks, as some banks have warned that they will be reducing the amount of money that can be withdrawn by individuals on a daily basis from the current $100 down to only $50 per day.
Zimbabweans in and out of the diaspora have mixed views on why remittances sent to Zimbabwe from various nations through formal channels like banks and international money transfers have declined by more than $1 billion over the past year.
Finance Minister Patrick Chinamasa, when he made the 2016 Fiscal Monetary Policy Review recently, announced that there was a significant drop of diaspora remittances by 15% from $2 billion to $1.2 billion a year.
So for you guys to join the show, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back. Number dzekufona kuti mupinde muchirongwa dzinoti 001-202-619-2077. Nasi tiri kukurukura nenyaya yekunetsa kwemari munyika. Tinonzwa kuti mabhanga akawanda emunyika adzikisa mari inokwanisa kutorwa nemunhu pazuva kubva pazana remadhora kusvika pamadhora makumi mashanu pazuva rimwe chete, asi zvakare mari yacho inonzi inogona kushayikwa. Kunyange yaderedzwa kudaro iri kupiwa munhu pazuva, unoenda kubhanga wozwa kunzi mari hakuna. Vaya vari kutumirawo mari kubva munyika dzekunze vatingati diaspora, vanotumirawo mari dzakati kuti tirikunzwa kuti mari iyoyo yakaderera zvakanyanya. Chikamu chekutanga chegore rino, tinonzwa kuti mari yakakwanisa kunge ichibva kudiaspora yakasvika pa $387.9 million. Asi vazhinji vari kutarisirawo kuti dzimwe nguva panozopera gore inogona kunge yasvika kuma 800 miliyoni ikoko. Asi ndo zvakataurwa zvakare navachinamasa kuti yaderera kubva pamari yaisimbowanikwa kare. Vazhinji vari kuti aiwa matambudziko ari kubata nyika yeZimbabwe ndo akuita kuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vashandise dzimwe nzira dzekutumira nadzo mari, vasiyaendesa mari dzavo kuburikidza nemabhanga nemakambani akaita seWestern Union neMoneygram. Vaakuti kana ukawana anenge achienda kumusha anzi Malaicha, nditakurire mari yangu. Zvichingwenda zvichidaro, ndo nyaya tiri kuti kurukure. Chirongwa ndechenyu. Hatisarure kuti muri mudiaspora chete here. Aiwa, kana vari kuZimbabwe, pindai muchirongwa. Ndechevana veZimbabwe, Chris.
Yebo Jonga, lamhlanje ke njengokuzwa kwenu sitshelwa lapho nguJonga uthi yena uhlelo lwethu sikhuluma ke ngodaba lwemali. Imali iyasilela kakhulu elizweni, sizwa kuthiwa kulamabhanga athi wona kusukela kumalanga alandelayo amalutshwana ababe bevunyelwa, abantu ababe besiya emabhanga ababe bemele bathathe imali engange $50 kuphela. Lezi nsuku amabhanga amaningi abesithi wona ungaphiwa $100, kodwa hayi, kuthiwa kona imali iyasilela kakhulu. Okutsho ukubana nxa sisizwa njalo umphathintambo wezenotho umnumzana Patrick Chinamasa wethula amazwe akhe kumaviki amalutshwana asanda kwedlula esithi yena imali ebithunyezwa ngabantu abasemazweni aphetsheya idiaspora ngesilungu isiyehlile kakhulu yehle nge-1 billion imali eningi kakhulu leyo kodwa-ke asazi ukuthi kungakuliqiniso yini sizaba sixoxa nje sisibonisana ngoba sizwa abanye besithi imali ilokhu ihamba injalo kodwa okungenzakaliyo ukuthi isihamba ngendlela lapho uhulumende angafinyeleliyo ukuthi azibamba khangela ukuthi kungene imali enganani elizweni jonga
andizvozvo Chris tinonzwa kuti pane vatiri kushanda navo vanyarikani vedu muchirongwa chanhasi takwanisa kunge tichiwana vamasimba kuchera inyanzvi yezveupfumi ndo nyanzvi dziri kutarisa kuti zvinhu zviri kufamba sei muZimbabwe nekunze kwenyika tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 Live Talk vakuchera
tinotenda zvikuru ndangoshama kuti vanyarikani vateriri ndo vanyarikani vedu tese
aiwa ndizvozvo isisu tinoita kumbiro vakuchera nenguva yavo kuti aiwa huyai pano maitawo gesti yedu vakuchera vozoti aiwa vanyarikani vedu vateereri vari kuti regai timbomira zvatiri kuita titeerere vakuchera ndo zvatiri kutaura
nevo
ndizvozvo ndimi muri munyika tinonzwa kuti zvinhu zvinenge zvisina kunyatsomira zvakanaka munyaya yekutenderedzwa kwemari munhu ari kuenda kubhanga ozwa kunzi unokwanisa kutora madhora 50 pazuva zviri kuita sei iri kukwanisa heri kunge ichizowanika iyo $50 uye vanhu vari kutambira sei danho iri
ya ndingati inini mari iri kuramba ichinetsa munyika yatingati cash kutosvikawo pachidanho chekuti sematsanangurira muri kuita kuti mabhanga haakutoti zvimwe padatika ku50 toita tichisiyirawo vamwe tikakupawo 100 toita tichisiyirawo asi mumavhiki maviri apera zvinhu zviri kuita kunge zvawedzera kuzamira zvakanaka tikatarisa iko zvino tinotoona kuti vanhu vari kutogara pamabhanga vakabirira mari iyoyo uye mari iyoyo isiri kuwanikwa vazhinji vari kumukira vachigara pamabhanga asi vasingazokwanisi kuwana mari yachona saka tingangoti yatingati liquidity kana kuti mari yainobatika mari yekeshi yekuti $1 $5 haisi kuwanikwa muno muzimbabwe zvinova zvinoita kuti zvinhu zvinetse nekuti takatarisawo dzimwe kunyange vazvo reserve bank yakakurudzira kushandiswa kwemari dzatingati dzeplastic kana kuti iyo vanana telekeshi ecokeshi nemamwewo mapayment platforms asiri mari keshi tinoona kuti ikonomi yedu ichiri kurarama zvakanyanya nekeshi zvekuti dambudziko iroro harichati rapera
asi takambonzwawo mazuva apera vakuchera pachiziviswa kunzi nzvimbo dzakukwanisa kunge dzichitambira kushandiswa kwemari kwemakadhi inganzi plastic money dzawedzera anganzi mapoint of sale hanzi aiwa dzine dzatiwedzerei kuratidza kuti vana vezimbabwe vakawanda vaakushandisa makadhi tozoonawo zvimwe zvitoro zviri kutoisa zviziviso zvekuti aiwa isi tinongoda keshi chete zviri kufamba sei
ndozvandiri kuti tikaverenga nzvimbo dzava ne pekushandisira makadhi vakawanda zvozo tikadziverenga dzinei dzakatwandei asi mukazonanganidza muchaona kuti mapinda muchitoro chachona mushina unenge uchinzi haona moto mushina unenge uchinzi wakafa mushina unenge uchinzi marisiti akapera saka tirikungoita zvekeshi chete nekudaro ndo rimwe rematambudziko rinenge richisangana nevana vezimbabwe kuti kuedza kutevedza mutemo pakuisa zvimushina izvi panguri kuda kutevedza mutemo kana kuti kurudziro yehurumende asi pasina yatingati senzeriti pavatengesi ivavo zvikuru sezvimwe zvitoro zvikuru zvatingadedi kuti tidome nevazita asi varidzi vazvo vakaterera varidzi vazvo vanozviziya zvikuru sezvinotengesa kudya kwamungati mafast food nozvimwe zvezvitoro zvekuti tiri kuda keshi zvandati ndaona muguta masupamaketsi makadzi ari kushanda asi zvisezvozvo zvimwe zvachona zvinotengesa kuzvira kwekuchimbidza nezvino vari kutaura kuti vari kuda cheche ava makadzi avasi kutora.
Yebo, mnumzana kuchera.
Baba Gandhi.
Ye, sibona lapha udaba lwemali lolu kuthiwa luyahlupha abanye bathi bona okubangela ukuthi lukhathaze kangaka ukuthi kulemali le okuthiwa izaqala ukusebenza ama-bond notes yilo udubo olwenza ukuthi abantu bengasabhenki imali yabo. Kungabe liqiniso yini lo?
Ungaba liqiniso sibili kodwa ungananzelela uzabona ukuthi udubo lwekhashi aluqalanga lamhla. Ludubo esilalo khathesi okwenyanga eziningi kakhulu. So ukuthi sithi thina ngamabhondi kuphela abange ukuthi abantu bengafaki izimali zabo bangabheki izimali zabo akuboni liyiqiniso ngoba ungakhangelisa uzabona ukuthi amanye ama-transaction ungafuna ungafuni uza imali izangena ebhenki ama-transaction anjengama-salary ama-transaction anjengama transfer ubuye ukuthi uyinkampani uwenza imisebenzi. So i-cash iyasilela sibili ngoba akula cash eningi elizweni. Ungananzelela njalo zabona ukuthi khathesi lithenga okuningi okwedlula esikuthengisayo. So i-cash eningi iyaphuma futhi ngendlela enjengaleyo.
Hayi, kuyozwakala kodwa nje ayisilo njalo oludubo olunye esiluzwayo ukuthi kuthiwa khona imali ezivela emazweni kudiaspora kungani sinilutshwana. Asoqinisweni
uyabona imali uhulumende angayibona evela ediaspora imali ebuya sisebenzisa ama-normal banking channels. Imali ebuya nabomalayitha labanye ababandiswa imali ukuthi hayi ngicela ukuthi unginike ufake imali leyo ku-akhawunti kasisi wami kumbe unike umntwana wami imali leyo. Uhulumende azange akwanise ukuthi ayibone imali leyo ukuthi iyabe ibuya njani ngoba iyabe ingabuya angayisebenzi ama-normal banking channels. Abangayibona imali ebuya ngama-transfers, imali ebuya ngabo Western Union, labo-MoneyGram, labo-Mukuru, lezinye ezingathi ama-established banking channels. Kodwa nxa ukuthi wena uthumezela imali yakho nomalayitha uhulumende ngeke abekwazi ukuthi imali iyabuya leyo. And imali enjengale iningi kakhulu. Ungakubuza abahlala emazweni abahlala eSouth Africa abahlala phetsheya olwandle bayazama sibili ukuthi bathumezele izimali ngezinye indlela ezokuthi bayadinga ukuthi ngobani ohambe eZimbabwe kumbe badinga amabhasi abakuthi babambise umuntu imali ukuthi ifike ekhaya.
Asi akuchera mari iyo inotumirwa nenzira dzakaita sana malaicha nevamwe vanongoti handitakurirawo mari yangu inenge ichingozodzoka ichishanda zvimwe chete nedai yanga yangotumirwa kushandiswa pachishandiswa MoneyGram kana Western Union. Pane dambudziko here ipa?
Pane dambudziko asi tiri kuti isusu hurumende haikwanisi kuzviona kuti mari iyi yapinda munyika, haikwanisi kuziva kuti mari iyi yabva kupi. Ya vanokwanisa kuverenga vachikwanisa kucalculata kuti mari yakati neyakati neyakati yapinda. Imari dzacho dzatiri kutaura dzinotumirwa nana MoneyGram nana Western Union. Asi kuri kuti ndaita mukana wekusvikawo kwenyu monditi haina unopa sekuruka ndemiri kuguruve kwatikwira ndaombera madhora angu aya mazana mashanu. Ndichinosvika ikoko ndichinovapa mari iyoyo inenge isingazivi kanoti yabva nekwamuri. Ndosaka tichitarisa kana vachitaura madiaspora remittances havakwanisi kucalculata kuti vana malaicha vari kupinda nemariini kubuda nemariini muzimbabwe munomu.
Then there is this national diaspora policy that the government is said to be planning to push for, has already started implementing it. And they think that it will promote the flow of funds through formal financial systems. Do you think this is going to be maybe another point of government rescuing this cash flow situation?
Yeah, it's not going to be easy for the government because, you see, the government has a pick-and-choose policy. The same diaspora that they want to bring money is in formal channels to the country. It's the same diaspora that they don't allow to vote when elections come. It's the same diaspora whose other rights in terms of whose other rights are not respected, even in terms of citizenship. The Registrar General has been very difficult in allowing people dual citizenship, despite the fact that we are now 3 years into a new dispensation through a new constitution. So it's going to be very difficult for this government if they are also continuously arrogant in those regards to say, you want our money, but when you want to vote, you don't allow us to vote. When you want to do our citizenship, it takes us a lot of time. Even where in situations where the court has ruled that a person should get dual citizenship, the Registrar General is still thrown bricks and stones at that. So I think if the policy is to work, the government should also look at itself seriously to say, what are we not doing correctly, which we should be doing to promote those remittances, because you just can't want my money. The relationship is unequal. But also, looking at this economy, diaspora remittances can only go so far. What is important is for this economy to rely on production. It's for this economy to revive companies that are not functional. It's for this economy to reduce its import bills. And the government, so far, despite all its claims to the contrary, seems to be failing to ensure that that happens. And without that, then the country simply will be sliding towards a serious economic meltdown.
Thank you so much, Vakuchera. Chris, nyaya iri kutaurwa apa ndeyekuti hurumende inonzi ine mutemo wairi kuda kuti inge ichipinza munyika unonzi National Diaspora Policy, wavanenge vachifungidzira kuti uchabatsira mukuti mari dzinge dzichipinzwa munyika pachishandiswa nzira dzinokodzera dzakaita sana MoneyGram, mabhanga, ana Western Union. Saka ndo iri kunzi navakuchera havaone zvichinyanyobatsira, nekuti vanhu vari kunze kwenyika vari mudiaspora vazhinji wacho ndo vari kuchema kuti aiwaka tibvumidzewe kuti tinge tichivhota tiri kwatiri ikoko, tinge tichibatsira mukuvakwa kwenyika zviri pamutemo, nekuburidzawo nokuitawo zvimwe zvinodiwa kuti tinge tichicherechedzwa kunzi tiri vana vezimbabwe. Zvinove zviri kurambwa nehurumende iri kutsika madziro kana kuti iri kunonoka pakufambisa nyaya yekuti vanhu vari mudiaspora vange vachikwanisa kuvhota, inganzi diaspora vote. Saka zvimwe zvinoitawo kuti vanhu vati aiwa maakuda mari yangu, hamudi kuti ini ndinge ndichivhota. Ndo nyaya yatiri kutaura navakuchera.
Yeah, Chonga, I also noticed that as part of measures to collect money from the diaspora, the government has licensed more than 34 money transfer agencies, and it is hoped that the remittances maybe might be more than what has so far been coming into the country. But like Mr. Kuchera has pointed out, it's likely that people will use other channels. But from what I've heard, Jonga, there are some people who are saying that the reason why this money has actually gone down is because people were investing back home, but right now they are not investing. They have continued to send money to families simply for food.
For food.
For food and, you know, other basic necessities, not to build houses like what some were doing or to buy properties and stuff like that. Anyway, we have a caller, Silomlaleli lapha uMhlanga osemaphisa. Njani Mhlanga?
Ngikhona kunjani baba?
Hayi siyaphila, ungasiphathisa lapha kuhlele.
Kanti imali enikhuluma ngayo kanti iphisele kahle kahle. I-America le-South Africa iyashota elizweni.
Ye, ye, imali kuthiwa iyashota kakhulu elizweni njengokuzwa kwethu lapha. Anti uke wezwa lapha ubabe silaye lapha umnumzana kutshela uthi yena kuliqiniso ukuthi amabhanga asesithi wona asezanika $50 kuphela umuntu ngelanga.
Kufanele ishonde ngoba asenayo imali yethu elizweni. Ikhuba le indoda lelayo indima. Kukahle ayivele iqile yikho bebezokwazi ukukhoretha ama-mistake abo. Mina ngithi ayiphele kube kungami kube iyaphela vele kuze lo hulumende esinaye akwazi ukukhoretha ama-mistake akhe. Uma makunemali akwazi ukuthi unamabhodi ayivele iphele esihlupheni masifasile aywa.
Hayi, siyawuza umbono wakho. Kodwa ke wena udubo lona lelo nxa kuyikuthi lungaqhela lusiya phambili, awuboni nje ukuthi kungaphambanisa impila kahle kaZulu.
Ayiphambaniseke, ukulungile iphambaniseke, but emva kwalokho kuzoba kuba khona ubuhle. Nomuntu ongumama mayezithule nzima kodwa abuye akhululeke sidamhlophe.
Hayi, sibongile kakhulu ngembono yakho.
Uyabonga baba.
Eh, jonga, you know our caller Mr. Mhlanga here is saying that it's a good thing. He says the shortage of money is a good thing because it's something that might put pressure on the government you know, to put its house in order.
Okay. I think that's a good view from a good caller. But we can hear from Mr. Kuchera. Va Kuchera.
Oh, Mr. Kuchera.
Nareo inenge ya dona. Inyaya nge ichi, yata idao titaure, Chris, ndiyo kuti, vano ufunga ya kuti, inzira inga kwa nisa kuti, itseketu za urumende, kubapa imire, panyaya nasi. Uyo, nyaya kuti, tukona Zimbabwe, ya kutarisura kutanga kushani samari, ye bond notes. Va Kuchera. Tino urombo nare ambo tidonei zimungu wa muna kusunzuka ya mta taurwa ni mutereri wedu. Anga achiti anufunga kuti.
Anga katere lalimeta kuti musa zwaru mshari negeri kucheri kwa
wu. Iwa pakanaka. Munoko na inikupindura mutereri za taura. Then endorse zoi samfunzo panyaya ombe ilikuchiririza. Yema bond notes.
Rindizo fungi zira kuti. Mukutaura kwandakamboita kana tunoitwawo nevamwe vanhu vakatambei ichokwadi kuti kana upfumi hukasagadzika zvinoshungurudza hurumende zvikuru sei iripo iko zvino nokuti inorarama nekutswinyira vamwe ichida kupa vamwe mukatarisa tichaona kuti vachengetedzi vemutemo vanova mauto navakunyana ndo vanotanga kuwaniswa cheuviri kuri kunzi pawanikwa chawanikwa tizoperedzisirawo nevanonzi maother civil servants vamwe vosewo zvavo vanenge vasinawo kukosha mumahofisi ehurumende saka kuri kuti mari yaramba ichishayika yekubhadhara vanhu vakaita semauto yekubhadhara vanhu vakaita semapurisa zvinokwanisa kuita dambudziko munyika nekuti vanhu ivavo kuri kuti vatanga kuitawo mhirizhonga vachidawo cheuviri tinoona kuti panokwanisa kuitika dambudziko saka ndosaka muchiona hurumende iri kumhanya mhanya mudandiregero kuenda kuri kuita vana vatina masa kuwashington kuda kunokwereta mari kwaoims kuona kuti zvinhu mamirira zvakaita parezvino zvingazongovashatira kumberi uko kukadzura kwavanga vaedza kuita mabhonasi kunova kuri kurambwa nevamwe vavo ndezvimwe zvamuri kunyatsa kuona kuti inzira dzekuda kuti vachengetedze vatwinyire tushoma twavari kuwana nekuti kana mapolicies asina kumira zvakanaka zvinokonzera kuti vanhu vatye kuisa mari dzavo zvamaa muchataura kuti kune vamwe vanga vachiita mainvestment vanga vachiuya vachivakadzisa vamwe vachitoda kutanga makambani kunoku asi kubudikidza nekusazviva ramangwana kuti rakajeka kusvika papi vanhu ivava vasi kukwanisa kuendera mberi nekudaro ndosaka muchizoona kuti mari yaakuuya haisisiri mari yekuvaka kana kuti mari yekuisa mukambani yamari yekutenga chingwa ndosakawo maremittances adona nekuti vanhu vaimboisa mari munyika munomu vazvizvarwa zvemunomu zvinenge zvida kuti vazowanawo pekudzokera vawanewo pekukandira musoro kana vabva kunyika dziri kure ikoko vamwe vachona vari kumboda kumbobata nokuona kuti regatimboona kuti zvinofamba sei nekusajekawo kwakaitawo nyaya yamuri kuda kutaura yemabhondi vese pane dambudzikowo futi rekuti hatichaziva kuti atangamba sei ndamboza vamwe vachitaura kuti kuuya kwamabhondi notsuku kunokwanisa kuzokurudzirawo mamwe makambani zvikuru sei yangaitaurwa ndeye delta kutiwo vaise mvura mudoro ravanotengesa vaitewo bhondi bia hamene kuti zvizoitikao
asi vakuchera munofunga here imi kuti zvinhu zvingareruka tichinzwa kunetsa kwazviri kuita pari nhasi mabhondi notsi ari kutariswa mukupera kwemwedzi aya angarerutsa here ndima
zvaanongoita chete kubatsira kuti mari iri kutadza kutendera munomu pange pane imwewo shoma inotendera munomu sezvo mabhondi notsi aya asiri kuzoshanda kunze kwenyika asi dambudziko riri kuitika nderekuti reserve bank yedu haisi kuda kutibudira pachena saka iri kutaura kuti mabhondi noto aya achashandiswa neada mabhondi noto aya achapuwa maexporters asi hakuna bhondi noti iroro parichatadza kupinda muekonomi nekuti chero vakariisa muakaunti maexporter exporter achada kubhadharawo zvimwe zvaanobhadhara munomu saka bhondi noto iroro richapinda muekonomi dai vamba nekubudirana pachena kana kuti kujekeserana kana kuti kuonesana kuti toshandisa sei mabhondi noti aya tobhadhara zipi kana tomashandisa sei vakaita havoti zvakanaka kuti vari kuti vari kuunza matudoda zvina kaidona state zvichiratidza kuti havasi kuda kuti mabhondi noti aya anga ari mari inoonekwa sekuti ndo yaakushanda asi ngatichibudirana pachenazve kuti tione kuti tingaishandisa sei mabhondi noti iri kuri kuti vauya iko zvino zviri kuita kunge ari kuda ndeye achazoriwana uye maexporters asi hazvizoiti nekuti kana kubhengi kusina mari iwo maus dollars vasingati mabhondi zvinoreva kuti vanenge vasingachakwanisi kurarama uye hatisisati taziva kuti zvitoro zviri kuti kutiine aya dzemabhondi noti zvichatore here mabhondi noti kana tikaona zvitoro kunyanya zvisiri kutora mabhondi noti vanhu vacharamba nekuti vanenge vasina kwekuvashandisa
maita vakucheraramba yenyu muri parunhare Chris unenge une mumwe muteereri
yebo jonga singaliyamukela kuhlelo kodwa lingasithumela ke i-text message kunumber ezithi 1-202-465-0318 kumbe njalo lisifonele direct ku 001-202-619-2077 okwakathesi silomthunzi ose South Africa kunjani mthunzi
siyaphila
ninjani
hayi nindaba imali yahlupha le uyazi thina silapha sesithumela imali ukuthi efika ekhaya njengomuntu sasiwazi ukuthi hayi ngithumele yethola kuhle ngamabhenki ngale na imali yangikhona sifike ngale kabayitholi uyazi this first time njengahluthwa abantwana bavula i-school fees izikolo zifuna imali i-hard cash uyabhadala ungeke uyenze le imali linye ezinjanjani ama-plastic money izikolo abayinelisi ngithwale nzima mina abantwana sebereceivile leyo mali imali sifikile kodwa ukuthi beyithole akwabanzima kwabanzima okubi abantu bangikhona labo kuthiwa bayithola khona kuthiwa yi-telecash ngathwala nzima kodwa sebefuna ukuthi bebhadalwe sokulesimbazwe kumele siyidlale khonapho everybody say corrupt akusaqedakali nje into ezenzakalayo lapha ekhaya
Kona po kona ngapo South Africa wawuyithumeze nganjani?
Mina bengithumeza kulalokhu organizer kulabo omkhulu mina kodwa kathi sisebenza le uthi ayibhayisa. Ibingayinamba rates ayo abangayinangcono kulalabo omkhulu. Kodwa ukuthi itholekele ekhaya le. Hayi ayilithe. Kunzima okubi. Oso kuthi kathi sithe sengiphile sengiyibona sengibona baye bayenza lapha. Sele khona siphatheleni lapha eGoli. Lanqabe ngabamanye amazwe ngoba bekuthiwa be-DRC ngabangaphi ngaphi bathweleke lawo madola sesiyathenga lawo madola ukuthi ngiphathise ngabomalayitha loku kukhulunywa ukuthi le mali esingela abomalayitha kunzima ukuthi bazayibona njalo ukuthi ndiye ngizayifaka nebhenki ngikwazi ukuthi abantu abamangabasoze beyithole ngcono ngiye kumalayitha lowo nginikeza labo bantu ngihambise imali ngabomalayitha ngoba abantu abantu bathi befike beyithole kusasa.
Manje i-rate yakhona imi njani nxa uthenga khonapho ama-US dollars?
Yeah, it's not that bad. Yabi phansi nje kancane. Yeah, I think bathatha ngama 20 rand, 20 rand. Nga u compare le bank lokuzena ama bank rates. Kungconywana iyahamba khona ukuthi bazafika bethi bayithole within 3 days bazaba seyitholile. Kulokuthi behlale 2 weeks bangayitholi. Uba umuntu namuzowahlala isikolo nje sidlawo sithi imali siyayifuna imali ukuthi hayi imali nasi khona uba kuyithumele kodwa singeke siyithole singeke ngiyithathe so kungcono ukuthi ngithumele ngalabo bantu lapho.
Hey bantu
vanokwanisa here kutaura zezulu
ungakhuluma yini sishona?
Hayi asishona
ukuthi ngiyasazi
ukufiswa
kodwa ukukhuluma ngabe isilungu yesi. Okay, ungathi ngesilungu
mbijana ngesilungu yesi. I'm saying really we are having that this problem that when you send home money through the banks they cannot access the money there. We find that there is a problem. It will take a week, 2 weeks for one to get the money, or now is getting it in bits and pieces. Whereas maybe the child wants to go and pay school fees there. I had such a problem where my child couldn't get the money, access the money in time. It took almost 2 weeks for the child to get the money. Now what we end up doing here now, especially with me from this month, I had to go to these Patelin people around here to get the money, and I give my license to get my money home. It's easy. The child is going to get the money within 3 days or so. You'll have access to the money. So much better.
But how much does the Malaysia charge for him to transport the money?
They charge something like 15 rand per 100, 10 rand per 100. Mm-hmm. It depends.
Yeah, but the good thing is you are guaranteed of cash when he gets to Zimbabwe. Unlike if he send,
through the formal. My child is going to get the money. I know when Malaysia leaves, he tells me maybe by tomorrow or 2 days. Time the child will have received the money. I'm very much guaranteed on that one.
And from what you hear from other Zimbabweans, they are they doing the same thing with you or like you, or they're just a few individuals?
I was led by some of the Zimbabweans. I didn't know the scheme. I didn't know that there are these people in Peria who are changing money from DRC and Cameroon. I ended up going there, being led by some Zimbabweans. It seems some had been knowing this thing for the past 6 months or so. They've been doing that.
And
so that means the main people doing it.
Minister Chinamasa and Dr. Mangujga, the Reserve Bank of Zimbabwe governor, are attending meetings here, IMF and the World Bank meetings. And earlier in our show today, Minister Chinamasa said that demonstrations and protests by some Zimbabweans that IMF and the World Bank should not give Zimbabwe money is hampering or is scuppering their attempts to get funds. What's your comment on this?
I personally feel let the international world really work hard on Zimbabwe, because the problem is not elsewhere. The problem is with our government. The problem is with our leaders. We have just forsaken the people. Let them just staple them as much as possible. They shouldn't just give them. I'm in agreement with that. The man who called from Mapisa was saying, just leave them. I think that one is going to work it for us better. At the end of the day, we might cry today, but tomorrow we'll be happy.
Thank you. Siyabonga kakhulu.
Sibongile mthunzi.
Sibongile.
Ubelela ngelihle.
Akulungile siyabonga kakhulu.
Okay. Yeah, so Jonga, you know, earlier on he had said, Mr. Mtunzi had said, you know, schools are now requiring cash, you know. So you go there, you have your plastic money, there's nothing you can do. So that's why he's saying he ended up, you know,
using the Malaita.
Because that's one point, you know, they don't have the point of sale.
Well, Mr. Kuchera, you are still there?
Yes.
Yeah. Manzwa mutereri taura mai manja anza aiwa nyaya plastic money rukurudzirwa ine dambudziko ukadanga kubhadhara vapa mucherechedzo wemuenzaniso wemwana wechikoro ukada kumbhadharira mari yechikoro panoita nguva yekuti kana sondo kana kudarika chikoro chine chiti tida kuti uzouya muclass kana kuti uye kuchikoro mari yako yakuoneka kubhanga kweduku zvononoka kuti zviitike asi vakatumira mari namalaicha aiwa mangwana acho kana kusukira mangwana mwana anenge atotakura cash kuenda kuchikoro dambudziko iri mungaona here richikwanisa kunge richigadzirisika tatarisa iyo nyaya yekuuya kwemabond notes
zvandambotsanangura kuti mabond notes haapedze dambudziko zvaachangoita kungotekenurawo padoko padambudziko riripo nekuti mabond notes aya kuri kuti ari kutaurwa kuti ndo achapinda munyika muno $200 million ndo anenge aripo haisi mari yakanyanyisa kuwanda zvaichangoita ndezvekuti itange ichitenderera munyika muno isina kumwe kwainenge ichienda isingabude munyika asi dambudziko riripo nderekutoti ikonomi inei haisati yasvika pasteji yekuti inenge ichinyatsotora zvana plastic money pane nyaya yemachages pane nyaya yekutiwo vanhu vajaira kubata cash kwoitawo nyaya yehuori nezvinhu zvakada kuita sana money laundering kana uchishanda muindastry yakadaro yekuti unenge uda kuita huori zvinonetsa kuti ndichiisaka 2 cents kaye kaye kana ndishandisa plastic money regandipe mufananidzo wechikoro wanga uchataurwa uya kana mukoma gande vaenda kumupopoma high school vachisvakira mwana wavo nzvimbo muchacherechedza kuti dzimwe nguva nzvimbo dzinedzi dzapera asi ukaburitsawo pashoma nzvimbo inokwanisa kubuda saka kana taakushandisa plastic money zvinhu zvakadaro zvinenge zvisingachakwanisi kuitika saka kumwe kusashanda kweplastic money hakusi kwekuti hatina infrastructure kana zvikwanisiro zvinoita kuti plastic money ishande inyaya yehuori hwaanyanya kutekeshera munomu hunoita kuti kuri kuti taenda kukanzuru kana kuti kwa registrar kana uchida kudarika mutsetse kana uda kuti zvinhu zvako zvikasike kuitika onzi imbotipawo cheuyiri saka kana taakuzobhadhara neplastic money manje hazvizoiti kuti masenza aya achizonobuda saka tinenge tichibhadhira mari chaiyo ndosaka muchiona kuti nyaya dzeplastic money dzichanetsa dzine resistance yakawanda kubudikidza even vane zvitoro nekuti vane zvitoro vachona vanenge vachiitawo madhiri ekutenga nekutengesa kesi saka zvinhu zvinofanira kutarisiswa kwete kungoti plastic money tete asi kumboona kuti dambudziko redu pamamiriro akaita upfumi hwedu nderei dambudziko redu nderekuti hatina mapolisi akanaka dambudziko redu nderekuti hurumende yedu haidi kuteerera vanhu mukanzi wachinamasi vachitaura kuti no mademonstrations ndo ari kuita kuti imf ifume mari havasi kuda kubudira vana vezimbabwe pachena nekuti patinenge pavanenge vatiti vana vezimbabwe ngatigare pasi titaurirane tinofunga kuti zvinhu izvi hazviite vachinamasi vanobuda vachitaura kuti no imimi muri vashoma muri kufunga kuti hazviiti hamusi kumirira vana vezimbabwe nao kana imimi muri vatongi muchiti izvi zvataurwa nevashoma hazvina basa zvinoda zvinotaurwa nevakawanda vakawanda vachina dzimwe nguva vanonyarara asi zvavanozonoita manje ndo zvinozokuratidzai kuti dzimwe nguva vashoma vaya pamwe vari kutotaurirawo vakawanda
zvine musoro
kuri kuti vachina masa vanga vakateerera kurudziro iri kuitwa nevana vezimbabwe havasina masa ngatimbogadzirisa pakati nepakati musati maenda kwacho dzimwe nguva pamwe pari zvino zvingadai zvichivafambira zvakanaka IMF isingachaomesi musoro
rambai muri parunhare vakuchera Chris
Yebo Jonga, silomlaleli wethu lapha uzaba ose South Africa. Kunjani Zaba? Jonga, I understand. Yes, I understand.
Zaba?
No.
Tine urombo. Regai tumbozwa kuna mkoma Leonard vari kuBotswana. Mkoma Leonard magadi. Mkoma Leonard.
Hello.
Hey, magadi.
Sipo magadi yenyu.
Aiwa indiri mupenyu, mapinda pachirongwa tipei fungwa dzenyu. Nyaya ndiyoyi. Imi vari kunze kwenyika hanza munenge makuita muchisunga homwe pakutumira mari kumushapa. Uyewo dambudziko riri kumusha mabhanga mazhinji akukwanisa kuti munhu unopiwa $50 pazuva dzimwe nguva ichitoshayika mari yacho isingakwane kuti unge uchizoita zvaunenge uchida kuita tipei pfungwa dzenyu.
Hongu ndizvozvo chiri kunetsa mukoma Blessing ndechekuti ndikatumira mari neWestern Union munhu andati apuhwe mari iyoyo anolimitwa mari yaanofanira kuwana. Zvinongwa zvinhu zvaanga aifanira kuti aite kunobhadhara mwana chikoro kana kunobhadhara mwana ari kurwara kuchipatara zvinokona izvozvo. Nokudaro tinopedzisira taakushandisa vana mari iyi. Ofuchi mari iyoyo mari mitini zvatiuye ndisaiwayo matekisi mari iri kuenda kugovernment. Vanhu vari kutanga kubhadharwa ndivo mapurisa vari kurova vanhu vari kudemonstrata ivavo munhu zvekuti vatange kubhadhara manesi nematiki avari kudzidzisa vana vedu. Vaakubhadhara vanhu vanoenda kunorova vana vedu vari kutaura kuti aa. Izvi hatisi kuzvida ndozvikonzera kuti vanhu varege kuendesa mari dzavo nenzira dzakadaro idzodzo.
Asi munofunga here imi kuti pane pachasvika zvinhu kuti haiwa zvanaka imi musiri kukwanisa kunge muchigarisana pasi nehurumende kuti mutsvage nzira kana muonane murima?
Tiri kuda kuti titaurisane navo kana vanhu vati demonstrator vanoda kuti vari kuisa zvichemo zvavo kuti zvichemo zvavo zviteererwe. Zvino kana paine vamwe vari kutumwa kuti tiendai munorova nekuti ivo vari kupiwa mari dzavo nenguva hazvina zvazvinobatsira. Asi vanhu ivavo vakazozvikwa pakuti vachishaya mari mani vachadzokerawo kunoti ko mari dzedu dziri kupi ndo zvichazoita kuti vachitanga kuti orit ngatigadzirane nevanhu vapasi. Nekuti iyezvezve vakaramba vachipiwa mari dzavo nenguva vachidii vachichengeta mhuri dzavo vari kuchengeta mhuri dzavo vega ivavo dzedu dzichitambura asi tiri kupinza mari yacho munyika ndo zvichaita kuti kana ivo vakuzoshaya mari dzekuti vachichengeta nacho mhuri dzavo vachadzokera kuhurumende kochati kushandira chii ndo zvichaita kuti hurumende idzose pfungwa ipapo.
Maita basa mukoma ameni kana muchida kutaura kana nerumwe rurimi rwamunokwanisa.
No chirumwe chingandinetse ipapo ndazvako zvakwana hazvo ipapo baba.
Kana mukaa muchinzwa chikise dzamina dzechirungu hamuzoda kuchitaura.
Chinobva chazoramba kunyatsobuda.
Aiwa maita basa mukoma Leonard, muri nzvimbo ipi kuBotswana?
Ndiri kuFrancistown.
Tanzwa vari kuSouth Africa vachitaura nyaya dzekutumira mari nana Malaysia. Imi muri kutumirawo nenzira dzipi mari kuZimbabwe?
Izvi tinongotuma kune mabhazi anouya anosvika kuno Francistown every day. Tinopa vanhu vemabhazi vachienda vachinotambidza mhuri dzedu ikoko.
Saka vanochajawo mari yakadii? Tanzwa kuti kuSouth Africa vanochaja 16 rand per 100 yega yega.
Zvinova kana isu yedu kuno kutogara tatochinja taisa maus dollars. Saka pa $100 yega yega vanogona kutichaja kana kuti 16 kana $20.
Ndizvozvo. Asi hamuoni here kuti inenge iri mari yakawanda? Dai manga makwanisa nyikutumira nemoneygram vanhu vaitowana mari yakati wandei kupfuura yavanozowana kana mabvisa $20. $20 iyoyo nokuti moneygram ndinofunga kuti inoti kana uchitumira $500 nemari yakadzika pasi pe500 $9.99.
Ingava mari yakawanda asi ndeichizva kuti mhuri yangu iri kunowana mari nenguva vachiwana mari yandatumira vanotozopedza 2-3 weeks achingofambi achiita up and down kuenda kuWestern Union achisvika achipiwa $50 osvika apo inenge yapera kuti mutransport achikwira kodzi achienda ikoko plus zvirongwa zvinenge zvichida kuti zviitwe hazvizobudi.
Aiwa maita basa mukoma Leonard, thank you so much. Chris.
Yes,
ndatenda mupote ndichifonera.
Aiwa tinotenda.
Yes, if you have just joined us, this is Live Talk, and tonight we are talking about the shortages of cash and, of course, the remittances from the diaspora, which are said to have gone down, Jonga.
Vatina upa chirongwa chedu ndava masimba kuchera inyanzvi munyadzo zveupfumi ndo vata aiwa regai timbobatsirwa kurwana nawo masoro tichinzwa kuti zvinhu zvingagadziriswa sei kana paine nzira dzekugadzirisa zvinhu vakuchera nzira dzamungafunga kuti dzingabatsira kurerutsa dambudziko riri muZimbabwe.
Chekutanga hurumende ngaitsvake mari yainokwanisa kupa vavema industry kuti manufacturing itange kusimukira zvakare. Munyika munomu hamuna production yakawanda zvinova zvinokonzera kuti titenge zvinhu zvakawanda kunze kwenyika. Zvinoreva kuti mari imwe yainokwanisa kuramba iri munomu iri kuenda kunotenga zvimwe zvinhu zvandinofungidzira kuti zvinokwanisa kugadzirwa munomu. Kuri kuti hurumende engeshana na World Bank nana IMF yavo nevamwewo vanotaurika navo kuti vange vachikwereta mari vokwereta voita kuti makambani amuke. Izvi zvinoita kuti hurumende inge ichikwanisa kuwana mitero, zvinoita kuti hurumende vashandi vange vachikwanisa kushanda, zvinoita kuti mari yedu yatiri kuendesa kunze kunotenga tero dzimwe nguva matishu chaizvo inge ichiramba iri munyika. Kechipiri, hurumende yedu ngaive neatingati mapolisi ari konsistenti. Taita dambudziko nehurumende nekuti dzimwe nguva vakamuka vanotaura kuti taakumboita zveindigenization, dzimwe nguva vakamuka vanotaura kuti mutemo wakati ndouri kushanda. Tinoda mitemo inorerutsira vanhu vemabhizinisi, asi mitemo yatinga tiri konsistenti yatinoziva kuti nemangwana nekuswera mangwana zvinhu zvinofanira kunge zvichiramba zvakadaro. Saka panofanira kunge pane polisi konsistenti muhurumende, pane zvinhu zvakawanda zvinenge zvichiti. Chechitatu chakakosha kudarika zviviri zvandatanga kutaura, hurumende ngaiteerere vana veZimbabwe zvavatitaura. Iko zvino muchananganidza muchaona kuti SI-64 vadima vari kurwanana nekuti inge ichitwasanuka, vange vachimboitawo zvakadini zvakati vasina kuti igadziriswe nekutsananguro. Payakauya SI-64 vanga vataura nevaindastry chete, havana kunge vataura nevamwe. Iko zvino ndopava kuti handizivi makonsekwenzis esi-64, saka ndiudzeiwo tinge tichikwanisa kugadzirisa mutemo. Ngatifunge pese mutemo tichifamba nawo tozoudzika tapese tionesana. Izvi zvekuda ndinogara ndakataura uye ndinokumbirawo kuti titaure zvinachoka chii. Muhurumende hamusimo mega mune pfungwa dzakapinza dzevana veZimbabwe. Dzimwe pfungwa dzakapinza hadzisi muhurumende, asi vakazvipira kure vachida kushanda nehurumende kuri kuti hurumende yavapa mukana. Saka hurumende ngaisafunga kuti ndo ine pfungwa dzese dzakapinza munyika munomu. Vamwe vane pfungwa dzakapinza vari kunze kwehurumende, ende zvinoitika kubudikidza nezvinhu zvakawanda. So hurumende is not the smartest institution and it does not have the sharpest brain. That is the government must know.
Thank you so much. Vakuchera ramba imiri parunare. Chris, ndinofunga tave nava muzi Ncube vanove munyori murongi wemisangano muno muwashington muprovinci yeamerica mubato remdct. Unogona kuvachingamidza.
Yes, we now have Dr. Muzobanzi Ncube, also known as Zoba. Good afternoon to you and good evening to Zimbabwe.
Hey, good afternoon, Mr. Jonga and Mr. Gandhi and all my Zimbabwean people.
Okay. Yeah, like we told you earlier on today on our Diaspora Forum, we are talking about the shortages of cash in Zimbabwe and, of course, the news that the diaspora remittances have gone down. Is that true? What do you make of that? They say that Zimbabweans are now sending fewer dollars to back home.
Well, thanks, Mr. Gandhi. If that's what Zimbabweans are doing, actually, to send a little money to Zimbabwe to suffocate the Mugabe and ZANU government, that is good. whatever means necessary that we need as Zimbabweans to suffocate that government so that we can get Mugabe and ZANU-PF out of power. I'll tell you this. What the Zimbabwean government is trying to do, this ZANU-PF government with Mugabe, they are actually window dressing. This is actually what they are doing with these bond notes is actually putting a rotten salad dressing on a good salad, because you are not going to achieve anything if you do that. What we need to do in Zimbabwe is to actually uproot that whole system of Mugabe and ZANU-PF. That is the only way Zimbabwe can ever be going and working again. Because we cannot, if you, I'll give you an example here. If we have a lemon tree and we want an orange tree, we are not going to cut lemon branches and then tape them with the orange branches, because we'll still get a lemon. What we need to do in Zimbabwe is to uproot the whole system. Sikhiphe, sitompe, sikhonde ukutompa sibili, sitompe isihlahla sama-lemon lesi esingumgabe lezanu-PF, sikukhiphe konke ukwenzela ukuthi singabilokhu sikhuluma ngento zama-bond notes lezi, ngoba into zokubele sikhuluma ngama-bond notes yimali yamaphepha nje kuphela, amaphepha lawa angasoze asebenze lutho. Yikho okwenza ukuthi khona abantu befihle izimali zabo ezindlini, abantu bethumeze izimali nge-informal sector njengabomalayitsha. So because ungathumeza ngezindlela zamabhenki ezithize-thize, izimali zakhona kaziphumi, kazicaci, abantu kabazitholi izimali zabo, uyabona. So into ekhona lapha, bazalwane beZimbabwe, yikuthi singabe lokho sikhuluma ngendaba yama-bond notes le. Into ekhona yikuthi sizimisele ukuthi sikhiphe iZANU-PF lo mgabe, ngoba yiyo isiqokoqela sendaba, iproblem eyenza ukuthi sibe sikhuluma ngezinto ezingasebenziyo. Sizabe lokho siyidresa izim asset, izami yenze lokhu, akuphumeleli konke lokhu. Kumele sibambane ngamaZimbabwe, singene emgwaqweni, sihlengisele ukuthi umgabe asamfuni. That's where the problem is.
Dr. Ncube, that same question or issue of demonstrations, that's what Minister Chinamasa said is affecting their meetings here at the IMF and World Bank. What do you say about that?
Exactly. Just like I said, Mr. Chonga, we as Zimbabweans, we have to unite to do whatever we have to do. Even if it's one person standing in front of IMF and demonstrating and saying we don't want this bond notes, we don't want this government. That's what we have to do. Whatever we have to do to subjugate this government so that we can get Mugabe out of power and ZANU-PF out of power, that is exactly what we need. And what people are doing, coming to demonstrate in front of Chinamasa, is good. So that Zimbabwe doesn't get that money, so that ZANU-PF is what? Is suffocated, and somehow, somewhere, God willing, they are going to give in and get out of power.
Mm-hmm. Yeah, so it seems we are getting a bit political. Yeah, but in terms of reality, I mean, the reality in terms of people sending money back home, do you think that is true, that money that is being sent is now less? For example, let's take yourself. Have you tightened your pockets compared to what you were doing last year?
Well, I really haven't tightened my pockets, and I think it's all a lie, even anyway, that Zimbabweans have stopped sending money back home, you know. And Zimbabweans in the diaspora have families back home.
Mm.
And the families back home don't have employment.
Mm.
Okay? So I don't think it's very true that Zimbabweans in the diaspora have stopped sending money. And if the money is less, so what? It obviously means that they also need the money to use it in the diaspora.
Mm-hmm.
The Zimbabwean government cannot depend on the diaspora to be sending money.
That's one thing.
The Zimbabwean government cannot be depending on us, because, one, they are not even affording us the vote. Mm. We cannot even vote, but they want us to take our taxes, and they want us to, now they are talking about, you know, we're not sending enough money.
Okay. Mm. Yeah, can you just hold on there, Dr. Ncube, while we take a caller, Mr. Zaba. Kunjani ba?
Yebo baba, siyaphila linjani?
Siyaphila linjani?
Yebo ndikela ambiza lapha ngalizwa ku radio kodwa ke inxa ukuthi kadifficulty la ngazi ukuthi ikhatha ngapha.
Ye hayi silo dubo lezinsuku ngencingo zethu asazi ukuthi kuhamba njani lapha emoyenda.
Yebo Mr. John,
Ngugande.
Mr. Gandhi yebo ngiyizindaba esegudini impela.
Ye.
Ye mina ngisekele sinye sikhulume sike sakhuluma lapha kumbe kuthiwa ngumhlanga yini yabona. Ukuthi uba ngabe imali yasweleka ngamandla kwenzela ukuthi laba bantu babophe ziqine ngoba bayingasweleka basoze babophe ziqine ngoba kathesi so thina ma izakhamizi masidinisa inkomo emakhaya imali yethu siyayigebhela phansi if ikhona so omunye lomunye isakhamizi bayigebhela phansi ngoba kayisazali ebhenki nathi lapha sidumeza ngabophayiza ndabo mkuru ndabo malayitsha kwenzeka ukuthi imali yethu ifike kahle ngoba uhulumende uyayikangeke vele uyayithola after 1 month. So akusebenzi konke lokhana uba ngabe kuthiwa imali yaswelakala kona bezasoluva le problem kakhulu ngabe kuthiwa ingaswelakala abantu abangalungisa lindaba ngamasotsha ngoba balawo amandla okwenza bengasweli pay amasotsha yiba abangayenza kahle umumo weZimbabwe ube right ngoba kathesi sesaba bona yiba abasitirant imali yethu enye eselelo iholwa yibo kodwa bengayiswela totally bona bazamuvukela kufana nabantwana abasebetshaya ubaba wabo bengabanika ipapa. Ngiyabonga Jonga Mr. Gandhi lolo Mr. Jonga.
Hayi lati sibongile kakhulu.
Thank you so much.
Yeah,
yes, vakuchera ndifunga manzi kwazvataurwa na Dr. Muzi pamwe navazava mune zvekutsinira kana kupindura kana kupikisa. Vakuchera. Ndanichete ndofunga manzi kwazvataurwa na Dr. Muzi Ncube pamwe chete navazava mune zvamungapikisa here kana kuwedzera.
Ndinokuya kuti ichokwadi kuti pane dambudziko zvikuru sei panyaya dzekuti hurumende nevana veZimbabwe havasi kundibanana. Ndingangoti hangu kurudziro yatogara tichipa pachirongwa ndekuti kuri kuti vanhu vari kuda kuraridzira ingavasaita zvinhu zvavo ingapasavanda mhiri shonga. Kurudziro yatisharamba tichikurudzira vana veZimbabwe kuti ngapasashandisiwa mhirizhonga mukuratidzira kwavanenge vachiita. Asi chokwadi kuti pane aya matambudziko atiri kusangana nawo zvikuru sei vari kunoku kuZimbabwe kwachona zvitenda neikonomi hurumende ikasakwanisa kugadzirisa zvino izvi patine nguva tichadzokera munguva yekuzvinhu zvinenge zvaishayika nguva yekuti zvinhu zvai zvimbadzo zvinenge zvavakuwedzera nguva yekuti raramiro yacho yanga yakaoma. Saka zvinhu zvakakosha kuti hurumende inge tingoziva kuti kwara kana kuti kwatatarisa hakusiriko kwatinenge tida kutiwedzera.
Thank you so much. Dr. Ncube, your last word.
Hello, can you hear me?
Yes, we can hear you. In 30 seconds, your last words, you can mix English and Ndebele.
In 30 seconds, thank you. MaZimbabwe wonke jikelele lapho sikhona akasibambaneni sicontinue ukuthi khona sibambane ukuthi simkhiphe umgabe lezana uPF. Yi problem yethu. Chete ndizo zire pane problem ipapapo. Zana uPF namgabe tikavabvisa ivavo vanhu tinenge taona nyika yedu tinenge tizoita bo.
Thank you so much, Chris. You are the referee. Is there any extra time?
No extra time, unfortunately. We have to end it there. Thanks very much to our guests, Masimba Kuchera, an economic commentator, and Muzobanzi Ncube, the MDC Secretary General for the province of the United States of America. That's it for tonight. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
Neni Jonga Gande Miri, Nchitenda Mose, Vakwanisanga Wachipinda Pachurongwa, Nasi Nare Zeru Zanga Zichineta Asi, Rambaye Muchi, Yedza Kupinda Mchurongwa Ndechenyu, Doku Wenekanyu.